Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Chino sangana zokare manera anasi urumuswe chishanu chikumi 5, 2020. Makaterera ku Studio 7 nepenyere yenya dzirikuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 wakwira kusvika pamazana maviri nemakumi matatu nevanomwe vafa vachiri vana.
Asabishi maikore nevamwe vakuru vemusangano pavaedza kupinda muHarvest House imomo vasungwa. Hatisi kuziva kuti tirikusungirwei, hatisi kuziva kuti sei tirikurambidzwa kupinda muHarvest House. Isu chatinoziva ndechekuti MDC Alliance ndoine building iyoyo yeHarvest House. Kana vachipukana nazvo vanofanirwa kuenda kumatare. Matare otiudza kuti aiwa chibudai.
Umwe utungamiri webato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa unosungwa muHarare zvichitevera gaka variripo panyaya yemuzinda webato iri. Mitengo yezvinhu yoita chamuramba mhuru ichikwira. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro manheru kuti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 wakakwira kusvika pamazana maviri nemakumi matatu nevanomwe zvichitevera kuwanikwa kwevamwe gumi nevashanu vakabva kusouth Africa avaruma quarantine centers vaine chirwere ichi. Nezuro hurumende yakati yakanga yaongorora vanhu vanosvika mazana mashanu nemakumi matanhatu nevanomwe uye vanhu vaongororwa kusvika pari zvino vadarika zviuru makumi mashanu nemazana mapfumbamwe nemakumi maviri kana kuti 50,920. Vanhu vafa nechirwere ichi vachiri vana munyika yose. Pasi rose vanhu vabatwa nechirwere ichi vadarika mamiriyoni matanhatu nemazana manomwe zviuru kana kuti 6.7 million uye vafa vadarika zviuru mazana matatu nemakumi mapfumbamwe nezvitatu kana kuti vadarika 393,000. Vamwe vakuru vebato reMDC Alliance vasungwa nhasi muHarare pamuzinda webato iri vachida kupinda muMorgan Tsvangirai House iyo yakatorwa nezuro manheru neMDC inotungamirwa namuzvare Tokozani Kupe. Rutendo Mawere anotipa nyaya iyi.
Vasungwa ava vanosanganisira vatevedzeri vaviri vava Nelson Chamisa Vatendai Biti namai Linet Karenyi Kore. Vamwe vasungwa nemapurisa vanosanganisira vaDavid Chimini, vaLove Moch Noputsa, muzvare Gladys Hlatshwayo nevamwe. Vachitaura nevatori venhau vasati vasungwa, vaBiti vati vanga vauya kuzoti mapurisa ava vabatsire kubudisa vanhu vakapinda pamuzinda wavo.
Tauya kuzoti tizopinda muhofisi yedu, head office yedu, 44 Nelson Mandela Avenue, Morgan Richard Tsvangirai House, formerly known as Harvest House. So tirikushamisira kukune masoja nemapurisa ari kutirambidza kuti tipinde mubuilding yedu. Tine vashandi vada kupinda imomo, tine maoffice bearers, vana secretary general vedu vada kuti vapinde, vana mai Hlatshwayo vari panapapa, vana mai Karenyi Kore vari panapapa, vana Chimhini vari panapa, vapinde mubuilding vashande. Zvavangoita mazuva ese, zvavaita in the last 20 years that we have existed as a political party.
VaBiti vatiwo hapana magwaro ekumatara vakawana anoratidza kuti nhengo dzekwamuzvare Kupe dzinofanirwa kutora muzinda weMorgan Tsvangirai House.
Hapana court order. Siri magweta ndokubaza kwenyuko. Hapana court order. Sokungodzvanya chete iyi, you rape a political organization and seize its head office. Nakuti wakachiwa naChamisa muna July of 2018. Sandonya yao kuhirayo.
Asi munyori mu MDCT va Douglas Monzora avo vakatora muzinda uyu nezuro maneru vati Morgan Tsvangirai House ndeyavo sebato uye hapana chikonzero chekunotsvaka mapepa ekumatare edzimhosva kuti vashandise mahofisi avo. Mutauriri weMDC Alliance Muzvare Fadzai Mahere vati kusungwa kwaitwa nhengo dzavo kunovashamisa nekuti vanga vachiita zviri pamutemo.
Nasvabiti Mikore nevamwe vakuru vemusangano pavaedza kupinda muHarvest House imomo vasungwa. Hatisi kuziva kuti tirikusungirwei, hatisi kuziva kuti sei tirikurambidzwa kupinda muHarvest House. Isu chatinoziva ndechekuti MDC Alliance ndoine building iyoyo yeHarvest House. Kana vachipukana nazvo vanofanira kuenda kumatare. Matare otiudza kuti aiwa chipudai maibitwa.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kumutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati kuti vasungwa ava vanga vachikora mutemo upi. Vanyati vati vanga vari mumusangano nekudara havaikwanisa kutaura neStudio 7. Asi mapurisa asunga vatungamiriri ava vanga vachisheedzera kuti vari kuvasungira mhosva yekutyora mutemo nechekuita nekupararira kwechirwere cheCOVID-19. Nhasi mapurisa aswerawo achidzinga veruzhinji mudhorobha. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
MDCT inotungamirwa naMzvare Tokozani Kupe inoti yakatora muzinda weMorgan Richard Tsvangirai House muRunyararo neZuro Maneru, asi MDC Alliance yaAdvocate Nelson Chamisa ichiti muzinda wayo wakabvutwa nechisimba pachishandiswa mapurisa nemauto aive nezvombo zvehondo. Godwin Manguja anotipa nyaya inotevera.
Munyori mukuru muMDCT yaMzvare Kupe vaDouglas Monzora vaudza Studio 7 kuti vakatora muzinda uyu muRunyararo uye pakazoitika mirizhonga apo munyori mukuru muMDC Alliance vaCharlton Wende vakaenda nevechidiki vebato ravo vachida kupinda pamuzinda uyu nechisimba.
Chakazoitika ndechokuti vana Wende nana Denford Ngadziore kana kuti anonzi Madhukuya vakaronga mavanguard avo 45 vachida uya kuzorwisa pamuzinda ndawe MDC. Vachiuya kudaro vakatanga kurwisana nepolisi, vakarwisana zvakare nemasoja. Isu hatina kumbobvira tabatana nemapurisa, hatina kumbobvira tabatana nemasoja. Takaenda kumuzinda wedu weMDC.
Asi mutauri weMDC Alliance Muzvare Fadzai Mahere vaudza Studio 7 kuti pakashandiswa chisimba nemapurisa nemauto nevechidiki vebato raMzvare Kupe kubvuta muzinda uyu.
Pakaitika nezuro ndechekuti masoja akauya ane mayouth vakarova masecurity guard edu vakapinda paHarvest House. Vasina kana mvumo kana kuti pamutemo mapurisa ndobvaramba kutibatsira patakaisa report na Secretary General Wende vakaramba kutora report iyoyo vakatitaura nemini nemasoja. Secretary General vakati togotaura sei nemasoja, masoja ndoano anoshanda nemutemo here?
Kunyange hazvo vamonzora vati vari kushandisa mutemo zvitevera mutongo weSupreme Court wakapa masimba kuna Muzvare Kupe. Muzvare Mahere vati zvakaitwa nezuro zviri kunze kwemutemo.
Hapana mutemo unobvumira masoja kuti apinde mubuilding vabarikade madhoo, vateme madhoo, varove masecurity guard kuti vapinde mba. Hakuna.
Asi vamonzora varamba kuti vakashandisa mapurisa nemauto nezuro.
Isu hatina kumbobvira taenda nemasoja, hatina kumbobvira taenda nemapurisa. Asi chinozikanwa ndechekuti masoja nemapurisa ari mudhorobha achigadzirisa nyaya dzechirwere checovid. Ndoo vari kuita enforcement yemacovid regulations. Zvino vakaona vanhu vaakupwanya madhoo sekuita kwakanga kwakuita vana Madhuku nezuro nenhasi makuseni vapwanya dhore kuseri kweHarvest House, mapurisa anosunga vanhu vanenge vachiita izvozvo. Ndo saka pasungwa vanhu 5 ivavo.
Vamonzora vati havasi kuzobvumidza vanhu vasina mvumo kupinda muMRT House kudzamara vaita musangano weExtraordinary Congress uyo vati vachamisa havasi kuzopinda sezvo vakadzingwa muMDCT naMzvare Kupe svondo rino. Muzvare Mahere vati MRT House ndiwo muzinda webato ravo uye vacharamba vachirwisa kuti vatore muzinda wavo pamwe nekusunungura ruzhinji rweZimbabwe. Hatina kukwanisa kunzwa divi remapurisa panyaya iyi uye pataenda pamhepo Tangetisa tawana minduro kubva kubazi remauto muzinda wemiriri weAmerica muZimbabwe waisa mashoko paTwitter uchiti uri kushushikana nekushandiswa kwemapurisa nemauto mukutorwa kwemuzinda webato rinopikisa uchiti kuti pane neutongo hwejekerere zvakakosha kuti munyika muve nemapato anopikisa akasimba. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
VOA Africa Zimbabwe yave kuenda pamasaisai matsva pasatellite anoti SES5 KU band ne C band transponders. Munokwanisa henyu kuramba muchitinzwa pamasaisai eIntelsat 20 kusvika mwedzi unouya chikumi 30. Kana muchida kunzwa zvizere kuti munotibata sei, endai paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ticharamba tichikupai zvirongwa zvamunofarira, asi iko zvino pamasaisai matsva amunokwanisa kunyatsotibata.
Kambani yehurumende inoona nezvekutengwa kwezvinhu kunze kwenyika, kugadzirwa pamwe nekufambiswa kwemafuta edzimotokari yeZimbabwe Energy Regulatory Authority kana kuti ZERA yazivisa kuti mutengo wemafuta epeturu pamwe nedhiziri wakwira kutanga nhasi. Peturu yakwira kubva pamadhora $21 nemasendi $11.91 kana kuti $21.77 kuenda pamadhora $22.00 makumapfumbamwe nematanhatu parita kana kuti $28.96 per litre. Dhiziri rakwirawo kubva pamadhora $21.52 kuenda pamadhora $24.93 per litre kana kuti $24.93. Kukwira kwemutengo wemafuta edzimotokari uku kunouya zuva rimwe chete. Mutengo wechingwa wakwirawo kubva pamadhora $35 kuenda pamadhora $44 parofu. Sangano revanobikwa chingwa reNational Bakers Association rakazivisa kuti kukwira kwemutengo uku kwakonzerwa nekukwira kwemutengo wezvinodiwa mukubikwa kwechingwa. Izvi zvinoitika kunyanga hazvo hurumende svondo rapera yakadzika mustemo weStatutory Instrument 119 wegore ra2020 uyo unobvumidza kupinzwa munyika kwehupfu unobikiswa chingwa pamwe nehwesadza pasina kubhadharwa mutero wejuti kwemwedzi mitanhatu, paine tarisiro yekuti zvinogona kurerutsa matambudziko aripo pari zvino. Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera vanoti izvi zviri kukonzerwa zvakanyanya nekusave nechivimbo nemari yemunyika, izvo zviri kuita kuti ishaye simba kana ichienzaniswa nei kunze kwenyika. Ngatinzwei vachitsanangura.
Ichokwadi kuti mutengo wemafuta nemutengo wechingwa zvese zviri kukwira. Tinozviziva isusu kuti kukwira kwemafuta kuchakonzera kuti kwete chingwa chete, asi mitengo yezvinhu zvizhinji inge ichikwirawo. Sezvo mafuta aya atishanda maningati muproduction and distribution chain yezvinhu, saka kukwira ukoko kwemafuta kuchakonzerawo futi kuti zvimwe zvinhu zvikwire zvisingori chingwa chete zvinoshandiswa navanhu zuva nezuva.
Chii chamungati chakonzera kukwidzwa kwemafuta edzimotokari uku?
Sekuona kwangu inini, mafuta akwira nekuda kwekushayiwa simba kuri kuramba kuchiita mari yemuno munyika. Zvisinei hazvo kuti RBZ inoti iyo dhora rekuAmerica rinofanira kunge richitengeswa kana ne25 mabond. Tinozviziva kuti vashoma vanowana mari iyoyo ne25 bond madhora ekuAmerica zvoreva kuti vanoenda kumisika yatingati kuparallel market uko dollar kwariri kuita 70-75. Kutaura kwatiri kuita kune mitsetse nemitsetse, mota dzarara mumitsetse imomo kwemazuva nekuda kwekushayikwa kwemafuta. Saka kungorespondawo kwavari kuita mukushayiwa simba kuri kuita dhora remuno nekuda kwekuti hatisati tanyatsogadzirisa nyaya dzekuti offshore rate yanyanya kutizana zvikuru neparallel market rate.
Takatarisa panyaya yechingwa vakuchera, chii chaita kuti mutengo ukwire tichiona kuti vanhu vanobika chingwa vakubvumidzwa kupinza hupfu hwekugadzirisa chingwa vasingabhadhare mutero?
Takatarisa nhau yechingwa, ichokwadi kuti vano pinza ufu negorosi wanzi ivo vasa badara mtero ya tingati juti asi wane ango atingati makosa wana sangana nao wachafana kuchaga marie kunze kwenyika kuti wanotenga ufu wachona negorosi marie zaka chipa ze 25 pound zino nesa kuwana uye washoma wanozi wana
zhija munga kuru zirao kutijitwe kugadzirisa matambudziko aya
na uhuru ili paviri chekutanga ngati mutsiridze ma industry edu ne nyaedzi kurima kuti tinge tichikwanisa kurima zvimwe zvinhu zvatiri kutenga izvi asi chechipiri ngativewo nemitemo inoreva chinhu kana takatarisa nyaya dzekushandiswa kwemari dzekunze kwenyika
vanga vari nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera vari parunare muHarare nestudio 7
Makatirira ku Studio 7 munotibata pamasaisa anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pa shortwave munokwanisa kutibata mangwanani nenguva dza 6 pamasaisa anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 kHz pa shortwave
Yashika nguya kuti timbonzwa zviri kuitika pa social media.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei chatina kupakurirai pa Facebook page yedu yeVOA Shona nemusi wechipiri china nechishanu. Nasi tanga tiri kuenderera mberi tichitarisa zviri kuitika pasi rose panyaya yedambudziko rechirwere checoronavirus.
Hai, saramu riniopa kana kuti mai idi ndiri kuMaritzburg. Kuno kwatiri ha corona iriko haisati yada kudarika vanhu vari kufamba famba vati zvinokonzeresa kufamba inyaya yenzara vanenge vachitsvaga chouviri mabasa akavhurwa vhurwa vanhu vari kuendawo chose zvakanaka hapana chakashata vakapfekawo mamask avo vachizvidzivirira vanoenda kunotengawo madoro avo vanotenga vachimwira kudzimba chavakutirwadza nyika yedu kuZimbabwe uko havachaiti zvekudzivirira chirwere vakaita zvepolitics tachinhu chiri kutirwadza zvisingambobviri tichiona zviri kuitika kunyika kwedu kuZimbabwe uko toti vana vezimbabwe dema gonawo kuzvininipisawo mangotevedzerawo maramba muri mudzimba hongu hurumende yedu iri kutadza kuita zvinoda vanhu vanhu vane nzara ende havachaiti zvokutidai vabatsira vanhu asi kutoita zvepolitics vanowana vachivhura makoti vachisunga vanhu vanenge vakapambwa vachidini zvese zvinhu zvinotishungurudza isu sevana vezimbabwe tichizvionawo tiri kwatenge tiri
makadini makadini masora sei kwamuri kwese ndangoti hangu kana iri sehurumende yezimbabwe ngaitosiyana nezviri kuitika kuamerica haifaniri kutombozviinvolvha pane zviri kuitika kuamerica nekuda kwekuti ivo pachavo vari kutyora kodzero dzevanhu nguva dzese vanhu vakati vademonstrate nekuda kwekuti vanenge vasingafari nezvinenge zvichiitwa nehurumende vanhu vanosungwa vanombunyikidzwa vamwe vanonyangaritswa vamwe vanourawa vai vachiva concerned nezviri kuitika kuamerica of course handiti hangu racism yakanaka yachinhu chakashata neni ndotozvisorawo but ivo pachavo vari kuuraya vanhu
ini ndiri Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington
Zemitambo zvikwata zvenhabvu zvemauto eZimbabwe National Army zviri muPremier Soccer League zvave kusiya Harare zvichinotambira mumaguta madiki senzira yekutsvaga vatsigiri vakawanda Michael Kariati anotipa nyaya iyi
Je kwacha je Black Rhinos ne Cranbourne Bullets. Zviri kusiyana ne Harare. Zvakananga kumaguta madiki. Oko zviri kutarisira kuwana vatsigiri vakawanda kudarika vashoma shoma vanga vachiuya kuzona mitambo yezvikwata izvi muHarare. Black Rhinos yakananga kubhindura kunoshandisa Trojan Stadium panguva iyo Cranbourne Bullets iri kuenda kumarondera uko ichanoshandisa Rudaka Stadium. Zvikwata izvi zviri kutarisira kuwana vatsigiri vakawanda mumaguta aya pane muHarare umo zviri kutorerwa vatsigiri nezvikwata zvine mukurumbira zvakaita seCape United neDynamo. Pamusoro peCranbourne Bullets, Black Rhinos, Cape United neDynamos, muHarare mune zvimwe zvikwata zvinoti Harare City, Herentals ne yada. Je kwata zvidiki muHarare zviri kuwana vatsigiri vashoma shoma vasingakwanise kuzvipa mari yekurarama pese pazvinotamba. Mimwe mitambo yacho iri kuunganidza vateveri venhabvu vasingasvikedzana kunyange hazvo mari iri kubhadharwa pamagedhe isina kuwanda. Sachigaro weCranbourne Bullets vaDouglas Gwite vanoti vari kuda kuvaka mhuri yakakura yevateveri vavo kumarondera uko kwave nenguva yakareba kusina nhabvu yepamusorosoro inotambirwa ikoko. Murairidzi wechipembere Herbert Maroa anoti vachaita nepese pavanogona napo kuti vakunde mumitambo yavo kuitira kuti vatore mwoyo yevateveri venhabvu mubhindura. Aka hakasike kutanga Black Rhinos ichibuda muHarare mushure mekumboshandisa nhandare yerimuka stadium mukadoma makore mashoma apfuura. Maroa anoti kunyange hazvo vasati vaziva kuti mitambo ichatanga rini, gadziriro yavo iri kuenderera mberi vatambi vashanda vari mudzimba dzavo.
Sezvo tisiri kwanisa kusangana nevatambi vedu takavapa maprogiramu ekuti vaite mumwe nemumwe atraine ari kumba kwake, zvakare takavakurudzira kuti vakwanise kutraina semapiro atinenge tavaita maprograms. Kana pane vanenge vasina kunzwisisa tovaudza kuti vatifonere tovarayiridza kuti tinofangaisha sei. Takavapa kuti vatraine maprograms ekuti vatraine katatu pavhiki. Zuva rechina takavapa programu yainonzi yatinoti fitness test yekuti mumwe nomumwe anoita fitness test yatinenge tavapa inokwanisa kuitwa nemunhu wese. Then votitumira mashandiro anenge aita marizao zake, toainganisa nevamwe vatambi toona kuti panoda kugadziswa nepapi, panoda kuwedzerwa nepapi. Zvakare mafitness test yatinoaita takaaita tisati taenda, saka tinenge takuenzanisa zvakasiya mamhanyiro aka nematrainero akaita nematrainero azoita nguva ino ari kumba. Toenzanisa toona kuti ari kuwedzera here kana kuti ari kudzikira, tokwanisa kutaura naye toona kuti vanga vada kugadziswa nepapi. Zvakare tinokwanisa kuva semutungamiri wechikwata, ndinokwanisa kuwana dzimwe nguva dzandinovateera mudzimba mavo ndichinoona kuti vari kugara sei, vari kutraina sei, semapiro atinoaita paprogiramu toona kuti vari kutraina sei. Toona zvakare kuti vari kudya chikafu chakanaka here, havasi kubuda buda panze here. Zvese izvi toona kuti zvinhu zvava zviri kufamba zvakanaka, kuti havasi kumwa zvinodhaka here, zvakaita sana doro nemadrugs. Toona kuti vari kuzvichengetedza zvakanaka here.
Kunyange hazvo mimwe mitambo yakaita secricket, tennis, mijawo yemabhiza, kutwina nekumhanya yakapiwa mukana wekudzoka panguva yecovid-19 lockdown. Nhabvu, tsiva, basketball nemimwewo mitambo haisati yabvumidzwa nehurumende. Asi muongorori wemutambo wenhabvu vakelvin Mushonga vanoti vachitarisa matengerwo akaitwa vatambi nezvikwata, nhabvu yemwaka uno ichanakidza zvikuru.
Dare gore rineri ndoona zvangu kuti richange rakati simbei pakuti kukwatisa FC Platinum yakabva yotenga international midfield uko 23 years. Dynamos yakabhiudha Rakini Nadolo kufrant yaizati yange isina vanhu vaigowesa. Kuita seHarare City yakatora part of my experience players from Cape United. Ukatarisa Ngezi Platinum yakwatisa kusinecha madini pamukamba, saka ndikuona kunge kuchange kune makwikwi paligi ino yegore rineri.
FC Platinum yekuzvishavane ndiyo ine mukombe weCastle Lager Premier Soccer League, uyezve ndiyo yakautora muna 2017 na 2018. Ndaka mirira Studio 7 Muharare, ndini Michael Kariatsi. Chirongwa cheLive Talk na 8pm chiri kutarisa makakatanwa ari mubato reMDC pamusoro pechivakwa cheMorgan Tsvangirai House.
Thank you.
Mbudzi chachimurenga uchiuya kwamuri uchibva kuno kustudio 7 wakaimbwa naambuya Stella Chiweshe. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu, asi tisati tasvika kumagume echirongwa regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checovid-19 hwakwira kusvika pamazana maviri nemakumi matatu nevanomwe, vafa vachiri vana. Umwe utungamiri hwebato reMDC inotungamirwa navanelson Chamisa hunosungwa muHarare zvichitevera gakava riripo panyaya yemuzinda webato iri. Mitengo yezvinhu yoramba ichiita chamuramba mhuri kukwira. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ive inesu zvakare mangwana. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.